Kurambwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikonohono, amai Martha Toriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa, vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizoashandisa kutenga madhora ekuamerica kwavanohodha.
$2 asiri amanyuwa naye ndatoarambirwa tikiti kana ndatosiyira apapo mamwe anogona kuashandisa kwada kuenda kumashopsu but market chaimo chaima ndabvo arambwa $2 aya vari kuti anoshanda kubank haashandi kumaketa haashadiwa because iwo vanokwanisa kuashandisa kutenga US iwo vari kuti zvavo vari kuhodha neus so iwo kuti vakwanisa kuzotenga US havasi kukwanisa kutenga US sama $2 akudhara akanzi konda aya haasi kutambira.
Amai Toriro vanoti kurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Which means zvazvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa$5 hakusisina chinhu che$2 kana inini chinhu zvandaodha kandakunoisa makapu yangu ndakunotangirawo pa$5 kuti ndiavoid $2 handikwanisa kumudza munhu anisida $2 asinongomudza kuti $5 kuti auyewo ne$5 yakabata. Saka zvakureva kuti kurema kwezvinhu zvakuramba zvichitorema west each and every day kudhura kwezvinhu kuramba kwemari kusimuka kwechi kwemaprice.
Amai Muchaneta Mukunyadzi, avo vanohodha zvinhu kuHarare, vanoti kwavanohodha vave kuramba mari diki asi vachiti hapana zvikonzero zvinogutsa zvavanoziva zviri kurambirwa mari. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga nema$2 mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva yema$10 kana ma$20 sematauriro aamai Sheuta Chipuriro.
Nhesi kana wakuya nema$2 chakukwira changa chiri 25 chaseti changa chiri 30 cha35 changa chiri 35 cha40 nema$2 madhora avanomaona.
Masoja anonzi ari kumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari diki idzi asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda sezvo vanobva vakwidza mitengo zvakanyanya. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rimwe ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAlfios Makotore vanga vasingabatike pambozhanhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchitwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Zviro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUS dollars kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakuprefera kana kuti vakunyanyodadaviravo kuti vagamuchire maUS dollars kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystem medu mane zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe, iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamwe yakwanza pfungwa dzekutya kuti mangwani anongomuka isisashandi.
Vakuchitwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation kukwira iri kukwira mazuva ese nemanotsi madiki wavo hatiri kuti ndiwo aripo but inflation iri kuramba ichikwira hazvizi kuchinja inflation nyaya yekuti tiri kushandisa tumanotsi tu tiri kuti bvisai manotsi madiki mowaripesa nemaho.
Mashoko kuvatore venhau, Reserve Bank of Zimbabwe yakati vanhu vanofanirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ yakatiwo vane mari diki idzi vanokwanisa kuenda kunodzichinja kumabhanga. Kurabwa kwemari diki kununzi kuri kuitikawo mumagucha akawanda anosanganisira Masvingo, Muchare, Karoi, Kadoma neBulawayo. Vemichova inotakura vanhu vari kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.